Nyaya yokusarudzwa kwemutungamiriri weAmerica inyaya ichange ina makwikwi chaiwo chaiwo patoita mutambo watsvuka ropa, nokuti vaBiden nezera ravo ramakore makumi masere navaTrumpwo namakore manomwe ane matanhatu anoratidza kuti vati kurei vava vatana, asi zera zvaro kana uchiziva zvaunoita hari nyanyi kunetsa. Tinoona kuti vaBiden chero vabva zera, vanhu veCongress vavanoshanda navo vanhu vadiki zvikuru, saka vanei vachitoda umwe unodi unovatsigisa. Tichionawo nhoroondo yavaBiden yekuti vakagara vari nhengo yeCongress kuda kwamakumbure anogona kukwana makumi matatu, saka zvinenge zvaakudi zvaakubatsirana patinoti kukomplimentana pachirungu. Tinoona zvakare kuti vaBiden vanogona kunge vari pamusoro pamakwikwaya mafungiro angu aya, nemhaka yekuti vakaita zvinhu zvakati wandei zvinoita kuti vanhu vavatsigire. Vanhu vechidiki muAmerica vanofarira vaBiden.
Tombotarisawo nhoroondo yavaTrump uyezve tichitarisawo kuti vawanikwawo zvakare vati kurei, munoona zvichizofamba sei tichitarisa kuti vaviri ava kana vakakwanisa kubudirira mberi kumiririra mapatso avo vaBiden vebato remaDemocrats uyezve navaTrump vakamirira bato remaRepublicans zvingafamba sei? Tichiona kuti vamwe vari kushora kuti vaviri ava vakwegura.
Vanhu vemaRepublican vanosapota vaTrump vatana, saka tozoona kuti vanhu vane kodzero dzokuvhota vachiri vechidiki, saka zvinopa munongedzo wekuti vaBiden vanogona kunge vachidi vachibudirira. Zvakare tinoona kuti vaBiden zvavati vaita kubva vachiva mutungamiriri wenyika zvinotaridza kuti vanogona kufarirwa nevanhu. vaBiden panyaya yamarudzi vanomutungamiriri ari wechikadzi ari wechitema, vakasarudza zvakare mutungamiriri wokumatare makuru kwatinoti kuSupreme Court mudzimai wechitema zvekare. Tikaona zvevaBiden vachitsvaga ukama nedzimwe nyika yatinoti foreign policy, tichiona vachibatana nokuwadzana neAfrica, kwozoti kune humwe hukama hwanga hwakachekwa nevatungamiriri vanga varipo vaBiden vasati vapinda, hukama uhwu hwakagadziriswa. Saka zvinhu zvinotendwa zvikuru izvozvo zvinoita kuti vangangova vanobudirira samaonere angu. Uye vaBiden vakarwisa COVID, vakaita zvakawanda zvatisingagoni kutaura. Kana nyaya yemamiriro ekunze, vakadzokera futi muParis Climate Change, zviya zvokuona mamiriro ekunze.